mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 11 chikunguru 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoda kuenda kumusha kunovhota kuti zviende kumahofisi eEconomic Freedom Fighters munzvimbo dzavanogara muSouth Africa. Hurumende yakazivisa nezuro kuti ichapa mapato eZANU-PF neMDC Alliance bhiriyoni remadhora sezvinodiwa nemutemo. Sangano rinoona nezvenhabvu pasi pose reFIFA rakazivisa nezuro kuti radzora Zimbabwe mumitambo yenhabvu yepasi pose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Umwe muzvina bhizimisi muSouth Africa vatino mambeu vanoti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zvinoratidza chido chekuenda kumusha kunovhota. Vamambeu vanoshandavo nesangano reZimbabwe Exiles Forum vanokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa zvinoda rubatsiro rwokuenda kuZimbabwe kunovhota kuti zviende kumahofisi ebato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters mumaguta avanogara muSouth Africa vagutsanangurirwa zvokuita. Zvondorapera, mutungamiri webato iri vaJulius Malema vakakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zviende kumusha kunovhota vachiti bato ravo richabatsira nemabhazi ekutakura vanhu kuenda kuZimbabwe. Tabata vamambeu kuti tunze mamiriro akaita zvunhu.
Nhau yakataurwa nemutungamiriri weEFF, Commander in Chief vaJulius Malema, inhau yakatambirika zvikuru pakati pezvizvarwa zvenyika yeZimbabwe zviri muno. Pane urongwa kana matanho ari kuda kuti atorwe nemasangano akasiyana siyana anoona nezvemagariro evana veZimbabwe mukati menyika ino kuti vakwanise kuteerana nenhau yakataurwa navaMalema. Saka iyo inhau yakatikoshera, uyezve inhau yatinokurudzira kuti nguva nenguva vana veZimbabwe kungava kupi nekupi kwavari zvavo ngavaitambire sekutaura kwayakaitwa navaMalema, tichirangarira kuti vaMalema vakataura vakati mumahofisi ebato ravo mukati menyika yeSouth Africa vane kodzero yekutambira vana veZimbabwe vane urongwa hwekuzoenda kunovhota pasarudzo iri kuuya. Saka isu tinoramba tichitaurirawo vana veZimbabwe kuti vatore mukana uyu kune vasingakwanisi kuenda kunovhota panguva ino, vatore mukana uyu vanyorese mazita avo mahofisi eEFF ari mukati menzvimbo dzakasiyana siyana dzenyika yeSouth Africa, munana Johannesburg, Pretoria, Cape Town, madistrict avo ese EFF vanokwanisa kuenda vachinonyoresa mazita avo kuitira kuti pakuzounganidzwa kwemabhazi neurongwa hwese hunotevera vanenge vachizikanwa mukati menzvimbo dzavari kuti vachazofamba sei.
So kuziva kwenyu imimi, mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda here zvinokwanisa kuenda kumusha?
Semaonero edu, zvizvarwa zveZimbabwe zviri mukati menyika yeSouth Africa zvine shungu dzekuenda kunovhota zvakati wandeyo. Munorangarira imi kuti tine makampeni atakamboita mukati meino nyika aikurudzira vanhu kuti vaende kunonyoresa kuvhota. Saka vazhinji vaienda kunonyoresa kuvhota munzvimbo dzakaita sana Bait Bridge. Saka dambudziko rakanga riripo ndiro iriro kuti zvichida manzvimbo dzavanoshandira mukati mamabasa avo ndo maizonzi kuda mungava nekunetseka, asi urongwa huripo ndehwekuti vakumbire kumabasa avo kuti panonozonosvika mazuva aya sezvo tava neurongwa hwetransport yamahara iripo vakwanise kuregedzewa nevarumbi vavo vanoshandira vagone kuenda mukati menyika yezvizvarwa vachinovhota. Asi munguva yekunyoresa kwekuvhota, zvizvarwa zvezimbabwe zvaiyambuka bhodha zvichidzokera nehuzhinji hwazvo zvichinonyoresa kuti vakwanise kuvhota. Saka tinotarisa kuti vanhu vese vakanyoresa kuvhota mukati mesarudzo dzinotevera vakwanise kuenda vachinovhota. Kana vachinge vakundikana, mukana wakataurwa naJulius Malema uripo kukurudzira kuti vanhu vanogara mukati menyika yeSouth Africa vakwanise kuenda kunyika yeZimbabwe vachinovhota saizvozvo.
Avo vange vari vatino mambeu vanoshanda nesangano reZimbabwe Exiles Forum vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Hurumende yakazivisa nezuro kuti yakapa bhirioni remadhora kumapato eZANU-PF neMDC Alliance sezvinodiwa nemutemo wePolitical Parties Finance Act. Mari iyi ndeye nguva pakati pa1 ndira 2023 kusvika muswa 31 zvita 2023. Ko, mari iyi ndeyei uye inopiwa mapato akadini? Tabata gweta rakarerekera kubato reZANU-PF Dr. Simba Mavaza kuti titsanangurirwe.
Mukutedzera mutemo wenyika, hurumende yaburitsa mashoko ekuti kune chikamu chemari chinopfuura bhirioni rimwe chete remadhora chiri kuzopiwa mapato anonge akabudirira kuti awane, kana atingati pachirungu qualifying parties, anowana government grant ekuti ashandise mukugadzirira mukurarama kwavo nemukugadzirira nyaya yekuvhota. Zimbabwe ine mapato maviri akawana mapercentage anodiwa kuti ukwanise kukwalifaya pamari iyoyi. Mapato anoti MDC inotungamirirwa navamonzora neZANU-PF inotungamirirwa nevana veZimbabwe. Saka tikatarisa mutemo unotaura iwo kuti bato rinowana mari nekuda kwekuti rawana vakawanda sei pakuvhoterwa. Saka pamavhoti edu kana mavhoti ekutanga akaitika 2018, bato rinonzi Triple C rakanga risipo. Nekuda kwaizvozvo, bato reTriple C harina mugove, harina charo, harina cheuviri nekuti rakanga risipo. Saka harina mavhoti anoverengwa kana anoverengeka. Kuvanhu vakavavhotera pane aya atingati ma-by-elections, vakasa pamwe chete vese, havasvike chikamu chinodikanwa kuti vasvike panhamba inodiwa kuti vagowana cheuviri pakugovana kwemari inopiwa mapato. Imari haisi yekugadzirisa kuvhota kana ma-elections. Imari inopiwa mugore rega rega nekuti Constitution yeZimbabwe inobvumira kusakurira nekudiridzira demokrasi.
Avo vange vari gweta rakarekera kubato reZANU-PF Dr. Masimba Mavaza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Tabatawo mutauriri wemutungamiri weMDC Valoid Damba tikatanga nekuvabvunza kuti zvinhu zvakamira sei mubato ravo.
Zviri kufamba musangano tiri kugadzirira kuenda kusarudzo, asi muri kuzoyaimimi kuti tine nyaya dziri kumatare dzimhosva dzakati wandei. Chekutanga tine nyaya yedelimitation isati yanzwika. Chechipiri tine nyaya yemacandidates edu akarambirwa mari nezek. Saka ndoimwe nyaya yachazopinda mudare musi wa18.
Chii chamunotarisira kuti chibude uyezve chii chamunoda kuti chiitwe kumatare edzimhosva?
Chatiri kutarisira kuti chibude ndechekuti tibvumidzwe kubhadhara mari dzemanomination fees kuti makandidates edu akwanise kupinda musarudzo. Kana machinorambwa ngavarambwe nevanhu, kwete kuti vanorambirwa neZANU-PF sebato riri kutonga riri kutya election. Chatiri kutarisira kuti izvo judiciary ngainge ichidzamisa pfungwa dzayo nekuona kuti zvinhu zvakaitika tinge tisina control. Zeki mamachines ayo ndoanga asingashandi, banking system yavo inge iri down. Saka tiri kutarisira isu kuti majudges nganga achitarisa chokwadi, vasinga vachiramba kushidzirwa, ndozvatiri kutarisira kubva kune judiciary, ndozvatiri kutarisira kubva kuzeki.
Bato renyu rinofunge pamusoro pevamwe vakuru vebato iri vanonzi vakaenda kunopinda kana kunojoina Triple C?
Chekutanga regaindite mukoma Joseph, zvinobvumirwa pamutemo wenyika nekuti isu tiri bato rinogara riri pasi pemutemo wenyika. Munhu anobvumirwa kusapota pati yaanoda. Ndofunga muri kuona zvakare kuti kumamwe mapolitical parties, even kuTriple C, kune vanhu vakabuda vakanosapotawo ZANU, vamwe vari kubuda vachiita maindependent. Saka ingori mvungamvungano, ringori besanwa zvinoitika mukati memapolitical parties nekuti hakuna ari fixed mu one political party. panenzi pane Freedom of Association ne Freedom of Choice. Saka izvo tinobvumira ma members edu kuti aguta zvedu anoenda kune vamwe kungotenderedzana nekutenderera.
Zvikanganisi bato renyu here kana kuti kuri konzera kuti rishaye simba rakawanda?
Handifungi kuti zvinokonzera kuti bato ringe richishaya simba, nekuti mukatarisa imimi muna 2006 bato reMDC rakatsemuka nepakati kubva kumusoro kusvika kumawadi wawoshimenqubi wakabuda nawo Gibson's Banda nemamwe mamembers. But bato rakasara rikasimba nzvimbo dzavo dzikatorwa nana Tendai Biti nevamwe nana Mai Muzvaritokozani Kupe. Muna 2014 bato rakatsemuka zvakare vana Biti vakabuda, asi bato ravo vakareplacewa zvakare nana Vamonzora nevamwe vakasara. Saka iko zvinezvi kana kupinda vamwe vari kubuda, ikodzero dzavo bato rinofanira kusara richisimba, ende rinofanira richatosara richisimba. Rakafanana nemazino eshaki, mazino eshaki akadonha kunobuda matsva.
Nezuro hurumende yakazivisa kuti bato renyu reMDC richapiwa mamirioni mazhinji sezvinodiwa nemutemo sebato rinopikisa. Mari iyi ichabetsera sei vadamba uye muchaishandisa sei sebato?
Chekutanga regai ndataura kuti mari iyi haina kunyanya kuwanda. Sezvamuri kuona mazero akanyorwa apo, mari yemuZimbabwe hango mapepa. Mukai transfer mari yokuendesa kuma United States dollars inobudisa $33,000 in United States dollars. Saka mukawana kunzi 200 something aiwa mapepa, manumbers chete ayo haina meaning mari iyoyo. 33,000 ka haitombokwana kubhadharira masalari evashandi vepaharvest house. Saka imari changuenda kuadministration nekubatsirwa one or two things. But otherwise bato runofanira kusupportwa nema members aro through ma subscriptions. Saka isi mari yekuti tingabata tonyanyozvirwa diti kuti tapiwa mari i 33,000 United States dollars.
Vadamba zvimwe zvamungada kuti vanhu vazive ndezvipi?
Chandira kuti vana veZimbabwe vazive ndechekuti bato redu riri pakati pekumbunyikidzwa nekurwiswa nezanupf. Zanupf iri kushandisa maorganizations akaita seFAZ, CIO, military intelligence nekuintimidata ma members ejudiciary. Chinangwa chavo chiri chekuparadza musangano wakamira muchokwadi kumira nevashandi nemastudents. Saka vanhu veZimbabwe dongo vataura kuti kusina macandidates akarambirwa, endai munovhotera, munongononyora kuti MDC pamaballot papers enyu kuratidza kuti tiriko, zvokuti mbunyikidza havakwanisi. Ndavaspoira mapapers nekunyora kuti MDC.
Avo vanga vari mutauriri wemutungamiri weMDC Valoid Damba vari parunhare neStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anasi. Newsday rinoti ongororo itsva yakaitwa nesangano reAfrobarometer inoratidza kuti vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana kana kuti 70% vanogara vachitya mhirizhonga inokonzerwa nezvematongerwo enyika. MuNewsday makare dare redzimhosva rakatonga kuti umwe murume wekuEbworth, Benjamin Mpombwe, akasungwa mushure mekupotsera matombo kumotikari dzinofamba nemutungamiri wenyika arambe akavharirwa kusvika aongororwa nachiremba kana achigona kutongwa. Zimlive.com rinoti varume vekuChina vaviri vakabirwa mari inoita zana rezviuru remadhora ekuAmerica mushure mekunge mbavha dzapinda mumba mavakanga vari vakavatorera mari uye nepfuti yavaiva nayo. NewZimbabwe.com mune nyaya inoti sangano rinorira kodzero dzevanhu reHeal Zimbabwe Trust riri kupomera mhosva sangano rinotsigirwa nevasori reForever Associates of Zimbabwe, richinzi rinoronga zvemhirizhonga dzine chekuita nezvematongerwo enyika rakabatana nemadhishe nevakamborwa hondo yerusununguko. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 maswera sei maswera sei. Inini ndiri kuona kuti vanhu veZANU-PF vavhiringidze misangano yeCCC. Nyaya iripo ndeyekuti mazuva ano vanhu vane mafoni, saka pese panoitwa misangano yeCCC pari kuzarisa zvekuti vanhu nguva diki diki tatozviona kuti kuchipinge kwakamira sei, chinhori kwakamira sei, kugweru nhasi kwaitwa musangano kwakamira sei. kwakuona kuti Zimbabwe yese yazara kuna vachamisa. Saka the best chavangatoita pakuvhiringa kuti vanhu havasaungana. Ende vanhu nekutya kurohwa and whatever vanobva varambira mudzimba dzavo. But hazvirevi kuti hana dzevanhu madzichinja. Vanhu vachavhota zvavanoda. Ndicho chokwadi. Imimi wana Paul Nyati imimi munonyepera kuti hamuna chamanzwa imimi. Chamunozwa chaizvo ngechezanupf chete. Zvimwe zvese zvamuna zvamunonzwa. Iwo mapurisa aya munongomira mirawo murodhi. Vamwe wacho nechekudya chaicho havana. Unotoona kuti munhu ari kutambudzika. But chamuri kushingirira chaicho apa hatichioni apa. Asi muchaona nechegore rino is different from any other years.
Pa Studio 7, ndoda kuti ndimbondibvunzirawo kune avo vese vari kumirira kuda kuita mapresident vari opposition party. Especially kuna namaduka nana amonzura ndikamuverengi kuzi munzura ndewezanupf nevamwe vese ava vana vandeve opposition party here kana kuti mese havana maduku makamirira zanupf. Why is if imi musingakwanisi kuti maopposition party obatana orwirana kuti vabvise zanupf? So zvinoita mamwe mapato akaita sekuna na South Africa na EFF vanobatana neramaimai vanobatana. Ko why is if imimi makati zi and why is if imimi enyu mapato asingarwisiri nezanupf? Kureva kuti imi sana madhuku makabvisirwa mari nezanupf. Vese ava vese vari kukwidza vari kuti tiri kumira mapresident izanupf yoga yoga. Hapana opposition party kuzvikwaniso nichamisa. Why is if vamunangagwa vachigwa nemunana chamisa mwana mudiki diki mwana mudiki chamisa kuti chaizvo akatoenzana nemwana wavo kata ndiri number 3 pavana vavo vakava vakazvara vamunangagwa. Ko why is if achita fighting nachamisa vamunangagwa?
Kutoterera zvinotaurwa nemunangagwa kuti hanzi hatitsigire mhiri zhonga zvinopisa tsitsi. Maikanganwa here misodze garwe kuti tinochema rida kuti kange rubatsiro asi rida kutokutya. So don't ever believe whatever come out of munangagwa's mouth. That man anodza on the platform, I mean on media, anotaura kuti hanzi hatidi mhiri zhonga. Private rinovatsigiro akanotirovai vanhu.
Mazora sei Studio 7. Maonero angu Chirongwa chana Malema chakanaka zvacho, but handioni vachibudirira nokuti hakuna vanhu vandingaona vakaregista kuvhota kuSouth Africa vangauya kuZimbabwe except vagara vachingova nemission yekuuya kuZimbabwe. Not kuti izvo vazhinji vanhu vari illegally. Vazhinji vanogara zviri kunze kwomutemo, saka kuti vazofunga zvokuti toenda kundojamba tigondovhota handioni. Plus mabhazi acho maonero angu anogona kungonetseka pabhodha zvikangofa zvakaloda, handioni zvichishanda.
Pamusoro yeVOA tinoshamisika kuti sei live talk yakungoita 30 minutes. The next 30 minutes munenge maakudzokorodza zvatamboita kwese kubva pa-8 o'clock kusvika pa-half past 8. Sei isi kuchaita 1 hour from 8 o'clock to 9 o'clock continuous. Zviri kumbofamba sei? Namanje since it started ndinoshayiwa kuti sei zvichifamba sekudaro. Pamwe tinenge tine maprograma anenge achibata mwoyo zvakanyanya, inoguma yangoenda pa 30 minutes yosongodzokorodza kuti zvatambonzwa nezvatambotaura. Sei tisingakondinyu for 1 hour tichinzwa live talk sezvazvaita kudhara pakatanga Studio 7 datende?
Studio 7 apo makadiko vashamarari, ana mukoma Jonga, ana mukoma Danomoka Wande, ana Sisimave. Ndautaura pamusoro pezanupf, unoti kwahai ndoda kuwina maningi. Hakuna zanupf ichawina. Zanupf yakapera kudhaya pamberi nemukomana pamberi nevachamisa. Tose ngatovhotora vachamisa vapinde pachigaro, nyika iyo nokusununguka iyi. Zviro zvoona kunakira munhu weshe, kwete kunakira vanhu 20 chete. Munhu wese ngandovhotora CCC, zviro zvoone kunakidza. Ndabonga paStudio 7 sitwa ndita zviwayo nokuchipinge kwamariya.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sangano rinoona nezvenhabvu pasi rose reFIFA radzora Zimbabwe musangano iri. FIFA yakambomisa Zimbabwe mukutamba mitambo yenhabvu pasi payo, asi iko zvino inoti yaronga kuti Zimbabwe idzoke. FIFA yaomba chikwata chevanhu vachagadzirisa zvunhu muzifa kuti zvifambirane nezvinodiwa neFIFA. Tabata nyanzvi mune zvemitambo vaBrian Musekiwa kuti tinzwe zvizhinji.
Akadi henyu mukoma Wande, ndinoona zvichifadza zvikuru kuti FIFA Council yakwanisa kulifta suspension yanga yaitwa imposed on Zimbabwe muna February of last year, zvichireva kuti Zimbabwe yanga isingabvumirwi kutamba mutambo wenhabvu with other nations. Saka pazouya lifting of this suspension, zvinhu zvinofadza. Munongoziva kuti Zimbabwe inyika inofarira mutambo wenhabvu. Mutambo wenhabvu ndo the number one sport muZimbabwe. Saka vanga vachinyimwa chaizvo kukwanisa kuona or kuparticipata zvinhu zvavanofarira muZimbabwe. Saka zvinhu zvinofadza, and ndaona kuti pakulifta masanction masuspension apa, it looks like FIFA yapa matems anofanira kuitwa follow neZimbabwe kuti izokwanisa kudzokazve as a permanent member of the countries zinoparticipata munyaya dzenhabvu idzi.
Zvamabata pane zvatwa neFIFA ndezvipi?
Saka vari kuti ivo vanominata committee inotarisira vanhu vana Lengo Debele, Rosemary Bugadza, Nyasha Sanyamandwe. Handiye azoziva hangu kuti vashandisa criteria ipi kuti vauye nemazita avo aya evanhu vanenge vari mucommittee. But committee yanzi inofanira kuchira namaaffairs, madaily affairs ezifa, inofanira kuita restructure zifa administration. Inokwanisa also kuti ione kuti pane collaboration between zifa ne minister of sport other entities zvinoinvolva zvenhabvu izvi. Saka zvinhu zvinofadza pakuti mukada kuona the way zifa was run before suspension yanga ichiranwa kunge munhu ari kuranamo mumba make chaimo. But I think vanhu ava ndine faith navo yekuti vachaunza proper structures anoitwa recognized internationally kuti tichikwanise kudzokera back kwataka tiri makare.
Vanhu vasarudzwa neFIFA ava vane nhoroondo here mune zvenhabvu, uye vakasarudzwa nani, vakasarudzwa sei?
Pane 3 vandinoziva vane nhoroondo. Rosemary Bugadza anga ari coach wenational women's team, also akambotambira Zimbabwe. Vitsilingo Mutasa also akambotambira Dynamos, vakambove mukuru weDynamos. Sifunguzo Ndebele akambotambira akambotamba nhabvu. Nyasha Tashinga anyatsoziva hangu kuti I'm sure vanhu vese ava vasarudzwa vanhu vanoziva nezvenhabvu. But anyatsoziva hangu criteria yashandiswa kuti vasarudzwe. But even though variwo vasarudzwa, tine chishuwo chekuti vachakwanisa kuunzawo zvinhu zvakanaka, uroko hwakanaka hwekuti zifa iramwe zvakanaka. Ndo zvatirikuda.
Nyanzvi mune zvemitambo vaBrian Musekiwa vari parunhare muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti musangano warakaita unoratidza kuti kupinduka kwekunze kana kuti climate change kwava kukonzera kusawirirana pakati pevanhu vechifulani vemuChad. Vakataura mumusangano uyu vakakurudzira nhengo dzesangano iri kuti dzitsvake nzira dzekupodza kusawirirana uku nguva ichiripo. Musangano wenyika dzemubatanidzwa weEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS dzakadoma mutungamiri weNigeria vaBola Tinubu kuti vatungamire sangano reECOWAS. VaTinubu vanoti vacharwisa kusagadzikana nevanorwisa mwero uye kusimudzira utongi hwejekerere munharaunda yeWest Africa. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutunga Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakasimuka nezuro kubva muLondon vakananga kuVilnius muLithuania kumusangano wesangano reNATO. Musangano wavo wekutanga vachisvika kuBritain waive nomutungamiri wenyika iyi vaRishi Sunak. VaBiden vakazosanganawo naMambo Charles VIII veUnited Kingdom. Mukuziya nezvenyaya yerwendo urwu, Evans Sminga abata munyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha kuti tunze maonero avo.
Musangano mukuru chaizvo unoendera vaBiden kwavari kuenda kuLithuania kunotaura members eNATO, asi vachipfuura nokuBritain kunotaura nomutungamiriri wekuBritain vaRishi Sunak, kwokutanga kuti vataudzane vakagara pasi vari vaviri. Asi hazvirevi kuti vanenge vasingataudzani kubva pasarudzwa mutungamiriri mutsva wekuBritain.
Iwo musangano pakati pavaBiden navaSunak unonyanya kukosha pazvipi?
Vanzi kwedzimwe nyika kunga ukama hwezvokutengeserana, ukama hwezvezvombo nokurwisana kuri kuita Ukraine neRussia vakabatana neBritain, ishamwari neshamwari dzinotombotanga dzati ngunungunu vasati vazoenda kuna vamwe vemubatanidzwa weNATO kunotaura neizwi rimwe. Inguva yakakosha chaizvo kuti vaBiden vapfuure nokuBritain vachienda kunosangana namamwe maleaders, nokuti tinoziva isu kuti nguva dzino America yakapa Ukraine dirty bombs, mabhombu mamwe akatobhaniwa nedzimwe nyika kuti ikwanise kuzvidefenda nekuita hondo kwairi kuita neRussia. Saka vaBiden vari kunotsanangura nyaya iyoyovo kumutungamiriri weBritain, ndeimwe yavari kuenda kunotsanangura, nokuti mabhambo iwayo haakurudzirwi nemubatanidzwa weNATO. Asi NATO inobvumira nyika dzimwe dziri mubatanidzwa imomo kuita zvadzinoda nezvombo izvi.
Titarisewo musangano weNATO wavari kuzonopinda uyu, zvinozomira sei sezvo mambobatawo kuti iyo NATO yacho hainyanyi kukurudzira mhando dzezvombo zvakadai?
Vari kuinda vachinotaurawo makuhwavo pamwe nokusimbisa ukama, vozoenda kumusangano weNATO vava nedama rimwe chete kunotaura kuti chii chavangabetsera nacho kuUkraine. VaBiden vakasaina mutemo wokuti Ukraine ipuwe mabhambo iwayo, nokuti vanotivo Ukraine haisisina zvombo zvakakwana, ende America neshamwari dzayo dzomuNATO havangagari vachiona Ukraine ichitorerwa nyika yayo nokubhombewa munyika mayo neRussia ivo varipo vaine zvombo zvacho.
Ngatitarisewo Russia yacho kuti inazvowo here zvombo zvemhando iyoyi.
Zvombo izvi Russia yakatombozvishandisavo muUkraine, saka America ingazokonerei kupa Ukraine zvombo izvozvo? Saka kunosimbisa ushamwari hwagara huripo huchizikamwa nomunhu wese pavari kupfuura nokuBritain ikoko, vozoenda kumusangano wavakuru vakuru vemubatanidzwa weNATO uyo uri kubetsera zvekare Ukraine kuti ikwanise kuzvidzivirira kurwiswa kwairi kuitwa neRussia.
Avo vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kumasvingo naEvans Sininga weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoda kuenda kumusha kunovhota zvinokurudzirwa kushanyira mahofisi eEconomic Freedom Fighters munzvimbo dzavanogara muSouth Africa vagoziviswa kuti vangabatsirwa sei. Hurumende yakazivisa nezuro kuti ichapa mapato eZANUPF neMDC Alliance bhiriyoni remadhora sezvinodiwa nemutemo. Sangano rinoona nezvenhabvu pasi pose reFIFA rakazivisa nezuro kuti radzora Zimbabwe mumitambo yenhabvu yepasi pose. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.